Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 3 Mbudzi 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kuedzawo zvakare kuti tiwane mapepa kubva kudare ramagistrate ekuti tikwanise kuisa chimwe zvechichemo kudare rehigh court chinoenderana navasikana navasitole kuti vatungwe vachibva kunze.
Va Job Sikala na va Godfrey Stole vakaudzwa nezuro kuti vadzoke kumatare edzimhosva musi wa 15 nomusi wa 17 mwedzi uno.
Takaona vatsigiri vebato rezanupf kusanganisira nemavhidhiyo achitenderera kunyange pasocial media vachiita violence kune vemapato anopikisa zvikuru sei vetricot.
Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kubva mwedzi wandira gore rino kusvika mwedzi wapera nyaya dzemhirizhonga yezvematongero enyika dzinosvika chiuru nemazana mapfumbamwe neimwe kana kuti 1901 dzakaitika muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remagweta evamiriri veparamende vebato reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Stole vaJeremiah Bhamu vanoti vanotarisira dare redzimhosva kuti ritonge kuti vaviri ava vangapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba rini. Vanoti mhosva dziri kupomerwa vaviri ava dzichanzwikwa mumazuva kubva musi wa 15 mbudzi na 17 mbudzi kana kuti mwedzi uno. Vabhamu vanoti zvimwe zviri kuitika zvinoratidza sekuti kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa vaviri ava kune chekuita nezvematongero enyika. Tabata vaJeremiah Bhamu kuti vatiudze zvizhinji.
Nezuro kwave nenyaya mumatare maviri yekutanga yemudare guru redzimhosva remuZimbabwe High Court yaive chikumbiro chekuti vaJob Sikala vabvumidzwe kuenda kunze vozotongwa nyaya yavo vachibva kunze. Nyaya iyi takaisa chikumbiro chedu pamberi pedare tikakakavara zvizere. Dare rikati riri kuda mukana wekuti rizeye nyaya iyi zvizere rigopa mutongo waro nemusi wechishanu 4 November nenguva dza9 mangwanani. Yechipiri yakapinda mudare ramagistrate kuMuharare. Yakapinda mudare ramagistrate kuMuharare ndo nyaya yavakabatana navaGodfrey Stole. Nyaya iyi payakapinda takaisa zvichemo zviviri pamberi pemutongi. Chekutanga ndechekuti vasikala vatenderwe kuonekwa nemagweta avo pasina kuvhiringidzwa. Yechipiri ndeyekuti vatenderwe kuonekwa nana chiremba vavo uye nehama dzavo nekuunzirwa chikafu nehama dzavo pasina kuvhiringidzwa. Zvikumbiro izvi zvakatambirwa nedare nekuda kwekuti vamuchuchisi vakatenderana nesu kuti izvi zviri pabumbiro remutemo. Zvakare vasikala navasitola vakwanise kuvhiringidzwa pakuonana nemagweta avo muchivande. Zvakare havafaniri kuvhiringidzwa pakuonana nana chiremba vavo muchivande uye havafaniri kuvhiringidzwa kuonana nehama dzavo kana kutumirwa chikafu nehama dzavo kana vari musungwa muchidimbu ndo zvakaitika mudare muzvara nezuro
saka iko zvino matarisana nenhano ipi munyaya dzevaviri afu
chekutanga tatarisana nekuti tinzwe kuti dare richagura kuti kudi panyaya kuti vatongwe vachibva kunze tiri kuedzawo zvakare kuti tiwane mapepa kubva kudare ramagistrate yekuti tikwanise kuisa chimwe zvechichemo kudare rehigh court chinoenderana navasikara navasitole kuti vatongwe vachibva kunze tabva ipapo tatarisira kuti nyaya idzi dzichitanga kutongwa mudare ramagistrate kubva musi wa 15 November nemusi wa 17 November musi wa 15 November vasikara navasitole vachapinda vakabatanidzwa panyaya yavo yavari kupomerwa musi wa 17 vasikara vozopinda vari voga pane nyaya vakamira vari voga
vabhamu sei nyaya yavasikara navasitole ichinetsa kudai kuti vapiwe mukana wekubisa mari yerubatiso
semaonero edu pamutemo hapana zvikonzero zvakati tsvikiti zvinovatadzisa kutongwa vachibva kunze asi inenge yatongova nyaya yekuti vanoita zvematongerwo enyika ndo zvega zvakungovhiringidza nyaya yavo nyaya yanga iri pachena chena ndichipa muenzaniso nyaya yavasikala yanga iri kudare redzimhosva kuhigh court takapiwa mapepa navamuchuchisi achashandiswa pakutongwa kunyaya yavo mapepa atakapiwa ari kuburitsa zvinhu zvizhinji pachena chekutanga ari kuburitsa pachena kuti vasikala havana vhidhiyo yavakatora vakaposta pasocial media sekunenedzerwa kwazvakaitwa pakutanga zvinova izvo zvakaita kuti vanyimwe chibatiso chekuti vatongwe vachibva kunze pakutanga chechipiri chabuda pachena pamapepa atakapiwa aya ndechekuti painenedzerwa vasikala kuti mashoko avakataura kunyatsime ainzi anokurudzira kukonzerwa kwemhirizhonga mapurisa achinja ave kuti aiwa sandizvo tiri kuti isu vasikala mashoko avo aya avakataura akaita kuti mapurisa arasiswe pakuferefeta kweimwe nyaya chechitatu chabuda ndechekuti mapurisa pakutanga tanga vaiti kune vanhu vakaona nekunzwa vasikala vachitaura mashoko aya asi zvazobuda pachina kuti hakuna kana mumwe chete zvake akaona kana kunzwa vasikala vachitaura mashoko iwayo saka izvozvo zvese zvabuda pachina zvinotaridza chokwadi chekuti nyaya yavasikala haisi nyaya iri kutongwa pamutemo chaiko asi kuti kune zvakavanziridzwa zvine chekuita nematongerwo enyika zviri kuvhiringidza kuti nyaya yavo ishandwe nemashandiro anofanira kuita mutemo chaiwo
utano hwavo hwakadii vabhamu
vanotaridza kuti vachiri vakagwinya asi vanotaridza zvakare kuti vari kushungurudzikana nekuda kwekuti nyaya iri pachena kudai yave kutorwa nemamwe maonero asinei nemutemo
avo vange vari rimwe remagweta ava jobsikala nava Godfrey Stole vajeremiah bhamu vari parunhare kuHarare nestudio 7 sangano rezimbabwe human rights ngo forum rinoti kubva mumwedzi wandira gore rino kusvika mwedzi wapera wagumi guru nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika kusanganisira dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu dzinosvika chiuru nemazana mapfumbamwe neimwe kana kuti 1901 dzakaitika munyika gwaro rakaburitswa nezuro nesangano iri rinoti kunyange hazvo izvi zvisingachamisi mhirizhonga yakaitwa kumbare muHarare nekudunhu remadebeleland south pamwe nemashoko ekukurudzira ruvengo nemhirizhonga akataurwa kumberengwa zvitiko zvinovhundutsa gwaro iri rinoti ongororo yesangano iri inoratidza kuti mhirizhonga iyi yaiitwa nenhengo dzebato riri kutonga rezanu pf dzichishungurudzwa dzichungurudza ningo dzebato rinopikisa Re-Citizens Coalition for Change. Sangano iri riri kushorawo mapurisa nemabatiro avari kuita nyaya dzemhirizhonga, richiti vari kungosunga nhengo dzeCCC chete vachisiya veZANU-PF. Asi nhengo yeZANU-PF vaBelieve Gaule varamba izviri mugwaro iri, vachiti nhengo dzebato reCCC ndidzo dziri kuita izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pegwaro iri.
Isusu esangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, basa redu nderekuongorora kuitika kwemhirizhonga pamwe chete nekudzivirira mhirizhonga, zvikuru sei mhirizhonga ine chekuita nematongerwo enyika. Saka mumasvondo apfuura iwawa taiongorora mhirizhonga yaiitika munzvimbo dzeMbare muHarare pamwe chete nenzvimbo dzeInciza neMatobo kumaTebeleland. KumaTobo taiona kuchiitika maby-elections ende mhirizhonga yatakaona ine chekuita nemaby-elections iwawo. Takaona vatsigiri vebato reZANU-PF kusanganisira nemavhidhiyo aitenderera tinenge pasocial media vachiita violence kune vemapato anopikisa zvikuru sei veCCC kunharaunda yeMbare muHarare. Zvikare yanga iri mhirizhonga yaiva nechekuita nevatsigiri veZANU-PF pamwe chete nevatsigiri veCCC mairinge nehondo dzine chekuita nepekutengesera kumupedza nhamo. Saka takaongorora takadhokumenta maviolations aiitika, ndosaka taburitsa gwaro irori kuti tizivise veruzhinji kuti zvii zvaiitika.
Tinoona kuti gwaro renyu riri kunongedza kubato reZANU-PF kuti ndo vaikonzera mhirizhonga munzvimbo dzakawanda. Mune umbowo hwakadi hwekuratidza kuti nhengo idzo dzingadai dzadziri dzebato reZANU-PF?
Umbowo iwo uzere, sezvandambotaura mavhidhiyo aripo, varipo ma-eyewitness vaiona izvi zvichiitika. Isu seZimbabwe Human Rights NGO Forum semazira munota tiri magweta zvekare, saka titori nevamwe vakabatikana mumhirizhonga iyoyi vatiri kumiririra mumatare edzimhosva vatakaresponda. Tine zvekare vamwe vakasangana nemhirizhonga iyoyi vatiri kubatsira nezvinhu zvakati wandei. Saka umbowo ihwohwo huripo hwekuti vatsigiri veZANU-PF ndo vainyanya kunge vachiita mhirizhonga iyoyi.
Makawanawo here mukana wekunge muchitaurawo nemapato ezvematongerwo enyika muchinzwawo mativi avo panyaya iyo yemhirizhonga iyi?
Hongu, isu tinogara tichikurukura nevemapato. Mwedzi wapfuura iwowu tine musangano watakaita pamwe chete nemamasangano akazvimirira oga, musangano wakaatendwa nevamiriri vemapato anotungamira muZimbabwe, mapato anopikisa pamwe chete nehurumende yekutonga pari zvino. Pamwe chete nevamwewo vakasanganisira semapurisa, maconstitutional commissions, tichionesana nenyaya yemhirizhonga kuti zvii zviri kufonzera uye zvii zvingaitwe kuti mhirizhonga isaitike. Chinoitika ndechekuti kana tichiita hurukuro dzakadaro, mapato ese vanotaura vachitsigira kusaitika kwemhirizhonga. Vanotaura vachiti isu tiri kuudza vatsigiri vedu kuti vasaite mhirizhonga. Vanotaura vachisimbisa yatinoti peace pledge. Asi zvinenge zvaakuitika munharaunda manje, zvikuru sei takatarisa maelection, zvakasiyana nezvinenge zvichitaurwa patinoita hurukuro. Saka chatinenge tichikumbirisa ndechekuti vemapato vamire pachokwadi maringe nekurwisanisa kuitika kweviolence, vamire pachokwadi maringe nekutaurira vatsigiri vavo kuti varegere kuita zveviolence, vamire zvekare pachokwadi maringe nekusakanganisa mapurisa kuita basa ravo kuti avo vanenge vaita mhirizhonga vawanikwe vachibatwa vachisesana nemutemo.
Tichitarisa ongororo yamakaita, chii chamungati chamakawana chaikonzera kukwira kwemhirizhonga?
Maelections ndo number one chikonzero chemhirizhonga. Izvi hazvina kusiyana nezvataiona makore ese apfuura. Grafu racho remhirizhonga muZimbabwe rinokwira pese patinoita sarudzo. Gore rino sarudzo dzemaby-elections dzemusi wa26 March ndo dzakanyanya kukonzeresa mhirizhonga yakakura. Mhirizhonga zhinji takaiona muna February imomo nemuna March. Mushure memaby-elections imomo tinoona grafu racho richitidzikirei zvishoma. Asi kutanga mumwedzi waAugust takaona kukwira zvekare kwemhirizhonga. Mwedzi wapfuura iwowu waSeptember naOctober ndo mwedzi miviri yandingatiita rekodha makesi akati wandei asinei nechekuita nemaby-elections emusi wa26 March.
Ahavo vange vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vari parinare muHarare na Jonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari kuAbidjan kuIvory Coast kumusangano weAfrica Investment Forum Market Day 2022 uri kuitwa pasi pedonzvo rekuti kusanganisa vanosima mari nekuyananisa nyika dzemuAfrica nemabhanga. Musangano uyu unokokerwa neAfrican Development Bank, rimwe remabhanga anokweretwa mari zhinji neZimbabwe. Hurumende inoti huwandu hwevekunze vanosima mari munyika hwawedzera zvikuru kubva pakapinda vamunangagwa pautongi. Asi vanongorora zvemabhizimisi vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vanoti hapana chatichaonekwa kubva mu vanoti hapana chatichaonekwa kubva munzendo dzavamunangagwa. Vamasimba kuchera vanoti hapana chatichaonekwa kubva munzendo dzavamunangagwa dzekuedza kutsvaga kushamwari nemabhizimisi ekunze senzira yekuvandudza nyaya dzezveupfumi munyika. Vamunangagwa vakaperekedzwa nevakuru vemakambani ehurumende nemakurukota ehurumende anosanganisira vemapazi ezvemari muzvinafundo mudhuri nquve vezvekunze kwenyika vaFred Kishava nezvekutengeserana amai Sekai Nzenza nemamwe makurukota ehurumende. Evans Zininga weStudio 7 abatanyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera kuti tinzwe maonero avo.
Inyaya yekuti kune vanoti mainvestors ava vanenge vada kusima mari, saka nyika dziri kupiwa mikana yekunoshambadza nyika dzavo, yekunoshambadza zvavanazvo kune avo vanenge vati vanenge vaine mari dzavanenge vada kusima munyika dzakasiyana siyana. Saka musangano wemainvestors kana kuti wevanhu vari vane mashere navo vada kuti vaone kuti vangashanda sei munyika kuti vange vachiisa mari munyika imomo.
Ndingatarisawo ndichitevera ipapo kuti saka unobatsirawo nyika dzakaita seZimbabwe nenzira dzipi?
Inopa Zimbabwe mukana wekuti Zimbabwe yange ichitadangura kuti iyo Zimbabwe zvii zvainazvo zvaingana kuti mainvestors auye kuzoona angava mabhizinesi zvingava zvicherwa nezvimwewo zvavanenge vachida kuyatsira Zimbabwe mukukwidzira kuenda kwayakaita inenge yakabatanidza zvese zvaida kuidzira ndo zvakanaka zviri mairi nezvinokwanisa kuitika nyika iyo chinoshambadza zvainazvo ingava tourism zvingava zvichicherwa yoti dzinoshambadza kuinvestment forum ikoko ichinzivanenge vapiwa mukana wekuti vanotaura kana kuti vaende nazvo.
Saka tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe iko zvino munyaya dzezveupfumi nemafambiro ezvemari, Zimbabwe inomirawo yakasimba here pamisangano iyi?
Chatanga tanotawirirana kuti misangano yakaita seiri haisi misangano inoti zvinhu zvinova zvabuda chiri paripotyo patombori nezvinozoitika. Saka imwe misangano inotora nguva kuti zviro zvinenge zvataurwa zviuya paground. Mufananidzo yeparamende itsva yatakavakirwa nemachina kutumirana icho chakatoitwa vamugabe vachiri ndivo mutungamirwa nyika Asi parlamen dato irikunje kapera kana kurukupera yapera wayo etane mukuru enta kandoni sokuti singanya yakunanyika sakanyara
ndo pedzisira wondichi tsvaga kuti akasike kutanga aka vakuchera tichinzwa nyaya dzekuti kunoendwa kunofambirwa nyaya dzekuti mari dzigadziriswe munyika kuuye mainvestor kuchisainwa zvimwe zvibvumirano zvakawanda wanda kune here zviriko kumashure uku zvamunganongedzerwa kuti aiwa icho nechocho zvakabuda kuburikidza nemisangano yemhando iyi
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare kuHarare na Evans Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekusitaurira mega zvamunofunga.
Vana veZimbabwe ndinoti shinurai. Function ramuri kutaurwa nezvaro iri. Kumacha kuita sei kuita sei kuita sei. Kupenga kwamuri kuita. Kusashandisa brain. America haisiri ndiri kutonga Zimbabwe. Britain haisiri ndiri kutonga Zimbabwe. ZANU PF ndiri kutonga Zimbabwe. Ndoa yapa kuti nyika ende kumangondo. Nekuba upfumi hwenyika. Iwe mumwe nemumwe ari kudyirwa upfumi hwake nekuda kweZANU PF. ZANU PF ndiri kupa kuti utambure. Saka macha kuti ZANU PF ibve. Nezvino zvana Job Scar vari mujeri nekuda kweZANU PF. Democracy yacho iri pap. Just remove ZANU PF. Chinhu ichi chaora ichi. Ngachibve ichi ZANU PF hatichada nezvacho. Ngachiende. Madhara asinganyare seiko imi.
Makadiko Studio 7 yana mukoma wande ndichanokuda kungobvunza kuna ivo mukuru wedu President Mnangagwa kuti ko zvavakavhurisa kana zvingwido maakaunti kudhara kubva tichizvagwa zvaingoveko ngonzi tichavapa mari nanhasi vakangorindira vana zvingwido nanamujibha makavavhurisa maakaunti mukavaendisa kumvuma uko kotora mabhethi setifiketi vakatambura chembere dzichimanya kotora mabhethi setifiketi kumvuma uko vazhinji vagari vekunobvizi nekumvuma kona nhasi hamusati mavapa mari dzacho muda kuzovapa rini vakangorindira makangoti mari dzichapindira mumafoni vanhu vakafara chaizvo iye sumhuri dzavo tikafara takawanda zvakawaoma vana zvingwido asi taitofunza kuti tichafarawo tigokuvhoterai kana mapawo vabereki vedu mari idzodzo zvino nanhasi hamusati mavapa samunofungira kuti kamukagara makadai musina kuvapa mari tingakuvhoteraiwo here isu vana vacho vana zvingwido tingakuvhoteraiwo here tanoda kuti tikuvhotereiwo kasaka chitipaiwo vabereki vedu mari dzamakavapromisa kubva kudhara kuti muchavapa vana zvingwido nanamujibha vachivata mumakomoko vachivatiwa mumakomoko saka muvanzureiwo tsitsi here vanzureiwo tsitsi vairwira nyika yedu kuti isunungukei chivapaiwo sezvamakaita manhukirini maovheti
ya izvo zvaakuitwa nevanhu vemusouth africa izvo nechigurupu icho chekuda kuti vaite xenophobia musoka zvinhu zvakashata zvikurusa izvozvo hatimboveri takazvitsigira iyo south africa yacho zvaisingambopuwo zvirango zvekuti xenophobia iri kudai sei dzimwe nyika dzichingoti dzikaita chinhu dzinokurumidza kutemerwa isu takangoti magiraundi haana kunaka hee vazodzinga zifa dobva tatobva nemasoka asi pane vanhu vanofamba vachitaura zvinhu zvakadaro vachiindafiya nezvinhu nesoka vachida kukuvadza vamwe vanhu vatema isu tiri vatema mablacks versus mablacks zvinofamba sei nai pastudio 7 kuti vanhu vakadaro varegerwa vakadaro hakuna here mamatare angainde kunoti amangarwe nyaya dzakaita seidzoto vakaita vanhu vana fifa nekuna mabhodha ese esoka anoranawo football paworld rus kuti vanhu vakadaro vavo vabatwe vasungu vapinde mumajeri kana kutobvana nyika iyoyo soka nokuti igoziva kuti zvirango zvekuti utaurira umwe wako zvakashata zvimise zvinhu izvozvo izvo zviri kutokonzerwa nemaivo maafrican leaders vanhu vanozoitima ruling party wawawa vanhu vatouraya Africa yose hakuzomboti muZimbabwe kana kuti munyika ipi basi Africa yose yatokuwara nevanhu ivava president anenge arimo munyika imo anorye kusungisa vanhu ivava mapurisa arimo mazoja arimo vanorye kubata chigumu chevanhu ivava vanoita zvinozodhia ivo onai vakatanga vachibvisa vanhu maforeinas ienovapinda nemusoka nemusoka saka zvinosvikepo vanhu vachida vanhu saka South Africa yacho tinozotamba sei nayo saka tichazototiwo here kana tikaona timu yemusouth africa ichautamba munyika dzedu topisawo vanhu vavo ivavo hazviiti tenge ida kugarisana zvakanaka ipapo ngapakuonekwe nekukurumidza pagadziriswe ipapo mapurezidendi ese enyika dzemuafrica whether southern or west africa east africa and all the like ngavabatane vagadzirise dambudziko rapinda musouth africa inoroi richazokonzera imwe hondo isingaiti muno muafrica
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica
wamaski vanenge rwazi anoshanduka zuva nezuva akawamba achitaona kuitenga ndokubva wachinja wakati hatichadi kuitenga ndobva wachinja zvekare wakati ndakuitenga ndobva wakazoibhadharira saka munhu asina pfungwa dzakanyatsa kutwasuka zvekuti unoziva kuti chii chaaichaita mangwana saka vanhu vazhinji iye zvino vari kudetseka kuti pfungwa dzake chaizvo dzakamira papi chaipo achagara here netwitter kana kuti pachasvika rimwe zuva raachati mangwana handichadi
iyo twitter munoona sekuti wakaitengera chii
hapana anozivisira ngekuti vanhu vazhinji vaibvunza kuti kosei ari kupedza mari kutenga chimwe chinhu chisingabatsiri mabhizinesi ane mabhizinesi akawanda ari kuita mari yakawanda kochiiko chaari kutsvaka kutwita hapana anozivisisa saka tiri mudima tese kuti mazano ake chaizvo patwitter ndei munhu ane mabhizinesi akawanda ari kuita mari zvakawanda
ndakaonawo kuti mazuva mashoma apfuura aya vanga voshorwavo vachinzi vaisa zvemanyepo patwitter pavo munoona sekuti izvi ndo zvakaitira kuti vangotaura zvavanoda nyange zvisina chokwadi mukati
ndorudzi rwavo pane zvinhu zvakawanda zvaanotaura zvimwe zvisina nemusoro wete saka nezvavakaisa patwitter kurohwa kwemurume wespika wecongress angazozvibvisa saka zvinoratidza ku asina pfungwa dzakanyatsojeka kuti achaipapisa seiyo twitter inenge munhu ari kudraivha bhazi asi haasi kuziva kwaari kuenda hauzivi kuti chii chaachaita
ndiri kuona zvekare kuti vati vachachaja mari pamwedzi pamwedzi pavanhu vose vanenge vachida kuita akaunti netwitter munoona sekuti zvingashanda izvi
ndo yanga iri pfungwa yacho kubva kumawambo kuti ndingaite mari sei patwitter saka iye zvino vari kutsvaga zvese zvaunokwanisa kuti waite mari izvo zvamataura zvokuti kuchaja inini ndinofunga kuti kuchasvika nguva apo wachaona kuti hazvina nemusoro saka munhu asina kuswatuka mupfungwa panyaya yetwitter
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vachitaura pamusoro pavaElon Musk vakatenga kambani yetwitter svondo rapera sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vajobs kana navagodfrey stole vanzi vadzoke kumatare edzimhosva musi wa15 nemusi wa17 mwedzi uno sangano rezimbabwe human rights ngo forum rinoti kubva mwedzi wawandira gore rino kusvika mwedzi wapera nyaya dzemhirizhonga yezvematongero enyika dzinosvika chiuru nemazana mapfumbamwe neimwe kana kuti 1901 dzakaitika muzimbabwe tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.